advocate vakapindirwa nemunhu paimba pavo. Chero zvazvo imba yavo ine insecurity yepamusoro inganzi tight security muchirungu. Munhu iyeye akakwanisa kupinda akavarwisa. Vanoti ivo pakupinda kwakaita munhu uyu akanoka pamusuo saizvozvo. Asi musure mekungo anoka pamusuo vakamuvhurira kunyange zvazvo vasina kuziva kuti ndiye ani. Saka vanoti mukumubvunzurudza kwavakaita zita rake uye nezvaainge achifamba pavo akabva aburisa banga achivabata pahuro achiedza kuti avabaye nebanga. Saka mukuitika ikoko vanoti vakakwanisa kukava ruoko rwanga rwakabata banga ndobva radadzira kwakadaro. Saka vakazoona anonga zviya zvinoshandiswa kushongedza mudzimba atingati neartifacts pachirungu ndobva avarova nacho mumusoro kwakawanda wanda. Saka vakaitawo kukuvara kwakaita musoro zvakazokonzera kuti vave unconscious kwekanguvana kusvika munhu akanga achivarwisa atiza.
Advocate Shumba vakanga vari vega here kumba pakaitika chiitiko ichi?
Mukuitika kwechiitiko ichi, Advocate Shumba vakanga vasiri vega. Mudzimai wavo nevana vakanga vari pamba. Asi mukutaura kwemudzimai wavo, anoti aona murume uyu achipinda ane zvakangomubatawo zvakaita kuti iye azobva muliving room achienda kubedroom nevana achisiya advocate nemurume uyu vari vaviri. Iye anoti mafungiro ake ane kusanzwisisa kwaakaita pamaonero aiita murume uyu. Asi chiitiko chokurwisana kwavo nemurume uyu haana kunge azochiona sezvo akanga ari kubedroom.
Munofunga kuti chii chakakonzera kuti Advocate Shumba vanga vachirwiswa nemunhu?
Panguva inoyi hatidi zvedu kuti titaure zvakawanda sezvo nyaya iri mukati mumaoko emapurisa. Asi pakuona kwangu ndinofunga kuti inyaya ine chekuita nezvematongerwo enyika, uyezve inyaya ino munhu anenge ane ruzivo rwakawanda pamusana pemagariro avo.